Maruam ambochengetedza basa rake asi kwechinguvana mushure mekunge Dynamos yarova vashanyi vezpc Kariba 3-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati. Mutsigiri weDynamos vatedius Bhunu vanoti nyika yese iri kufara nekukunda kwaita Dimbare.
Atiwezwa kufara ende ivi nyika yese inobva yatofara nemadzimai edu anga nenguva asingadyisadza nenyama nhasi anoizvi.
Asi basa ramaruva rechiri patambo akasatora mapoints ese matatu pamutambo wake unotevera neBlack Rhinos iyo airayiridza mwaka wapera. Vatungamiri vechikwata cheDimbare vapa maruva kuti akunde mumitambo miviri yakateverana kukundwa kana kuita mangange kuchireva kupera kwebasa rake. Asi mutambo wake unotevera haona kumira zvakanaka sezvo Black Rhinos yacho iri pasi pasi petafura apo iri kuda kusimuka kubva. Achinzvenga kutaura nezveDynamos murayiridzi weBlack Rhinos So Chaminuka anoti ino yave nguva yekufadza vatsigiri vavo nekusimuka pavari apa.
Vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira, dai vamaramba vakadaro. Nguva pfupipfupi inotevera tinenge takwagoisa mabhora iwayo vachiuya vachifara vachiselebrate.
Nyaya ndeHighlanders kana kuti Bhoso iyo yadzokera pamusoro petafura yePremier Soccer League mushure mekurova vavakidzani vavo veBlue Chips 1-0. Bhoso iyo yaive yatorerwa utungamiri neNgezi Platinum Stars svondo rapera yave nemapoints makumi maviri, point imwe chete pamusoro peFC Platinum iyo yarova Green Fuel 1-0 muGibo. Manika Diamonds yarambawo kutsarirawo mushure mekushanya nekunorova hwange 1-0 kuColliery ndokupinda pachinzvimbo chechina nemapoints gumi nemapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.